manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro zvita 25/2017
makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Ini ndini tanonoka wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nherera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muchinoi. Nhasi dzaita zuva rekisimisi rinofadza sezvo dzaswera dzichidya tunonaka nokutamba.
Mumiririri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vanoti vagovera mupunga kuvanhu vemudunhu ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muchinoi nhasi dzaita zuva rekisimisi rinofadza sezvo dzaswera dzichidya tunonaka nokutamba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vana vakawanda vataura nestudio 7 mushure mekupiwa mvumo nemukuru wenzvimbo iyi mufundisi Ashwin Makozho vati nguva yakanaka yavanga vainayo nhasi chinogara chiri chiroto kwavari. Vana ava vati nguva dzakawanda upenyu hwavo hunotevedzera zvavanosungirwa kuita zvinosanganisira chikafu chavanofanirwa kudya mangwanani, masikati pamwe nemanheru icho chisingachinje nguva dzakawanda. Mumwe wevana ava Andrew Makochekanwa ati zuva ranhasi rakasiyana nemamwe mazuva sezvo vasingawani zvekudya zvinovakwanira mazuva ose. Makochekanwa anoti vanodya zvekudya zvakanaka kana paine munhu kana kambani inenge yapa chikafu musha unogara nherera uyu.
Saka ndakangosiyana nemamwe mazuva nechikafu chacho tune kufara ngoma maradio ndi vanhu vachidya mabiscuits madrinks zvakangosiyana siyana. Ndingatonyepa mazuva ese unenge kutodonetwa kunenge kwaitwa zvezvinhu kuti uzozwana zvinhu zvakadai so saka kashoma.
Mumwe mwana anogara pamusha wenherera uyu Love Mozuze ati afarira nyama yadya sezvo vasingaidye nguva dzakawanda pamusha wenherera uyu. Love Mo ati vanga vajaira kudya sadza nemakabhiji kana mupunga nemachunks nguva dzakawanda.
Kudya ndokondonyanya kufarira bosi nemi ndowandokufarira kudya stere zvinyanya nyama yacho neiyo. Aiwa zvingodyiwe zvinotodyiwa paChristmas kana paNew Year kana paitika kana kafunction kamwewo kanonakidza but kwete pese zvakona.
Mumwe musikana anogara pamusha uyu Brenda Mukono ati anofara sezvo anga agarisa asati adya nyama. Brenda ati vanongodya nyama chete kana pauya vaenzi.
Achidziko chiri panapa zvinyanyo ndifadza sitereki ndionenge nekuti tanga tagaza sitereki singadyo nyama saka zvinyanyo ndifadza sitereki saka ndingotende nezvozvo. Hatinyanyi zvedu asi dzimwe nguva todya kana vainzi kana vauya.
Vamakozvo vati mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya mari yechikoro pamwe nekushaya mapepa akakwana kuti vana vapiwe magwaro ekuzvarwa sezvo vakawanda vavo vanenge vakanhongwa.
Vamwe vana vatinowana kubva kusocial welfare vanongouya vamwe vakadhambiwa zvokuti mubereki anenge asingazikani kuti ari kupi. Saka kutsvagwa kwemabirth certificate wavo we have to go through social welfare kuti vatipa court orders. Saka ifaende kuti izvo ndo dambudziko rimwe ratinowa kuti vana vanenge vasina mapepa akakwana kuti vakwanise kutoreswa mabirth certificate.
Vamakozho vati zvose zvavari kudya pazoro rekisimusi pamusha unochengeta nherera vakazvipiwa nemumwe murungu anogara kuBritain vaColin Harper vakayamurawo nekuvakisa midhuri yakawanda pamusha uyu. Musha weGood Shepherd unochengeta vana makumi matatu nevana makumi maviri nevaviri vari vasikana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Makonde mudare reparamende uye vari nengo ye Zanu PF va Kindness Paradza vanoti sezvo nguva yezororo rekisimusi iri nguva yekupa, ivo vaita saizvozvo kuburikidza nekugovera mupunga kuvanhu vemudunhu ravo kuti vawane chekudya nemhuri dzavo pazororo. Vaparadza vanoti kunyangwe hazvo zvinhu zvanga zvakaoma gore rino, ivo semumiririri wevanhu vakaedza kuona kuti makirinika, zvikoro pamwe nezvibhorani mudunhu ravo zvavakwa kuitira kuti vanhu varerukirwe neupenyu. Vanoti gore rinouya vanoona sekunge richange rakareruka, vanhu kana mvura yanaya zvakanaka sezvavari kutarisira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Yekisimusi, saka umwe noumwe anenge achiita zvinhu zvake nemhuri yake, saka panguva dzakadai tinenge tisingadi kudisturba vanhu. Asi zvandichaita ndezvekuti musi wa1 January ndichatenderera futi nemakliniki nemahospital ndichifara zvandinazvo kuvarwere nemadzimai ari kubatsirwa ayaya ndichatenderera Makonde mumakliniki nemahospitals ndichipa zvinhu.
Ine zuro makatenderera muchisangana nevamunomirira, zvii zvamakavaitira?
Ndakavapa mupunga wekuti vadye nhasi paChristmas. Mupunga uyu takapiwa nehurumende kuti tigopa vanhu, hurumende yavamunangagwa, kuti tipe vanhu vadye paChristmas. Saka handina kupedza dunhu rese, asi ndichapedzisa svondo rinouya pandichatenderera futi iwe risati yasvika kuitira kuti vagodyazve iwe yakamakonde kuno.
Tichitarisa iro gore rapera iri ra2017, zvii zvamungataura zvamungati zvikuru zvamakaita mudunhu menyu?
Takaita zvakawanda mudunhu medu. Takavaka makliniki, tikagadzira zvikoro, marato ezvikoro tichibatsirana navabereki, tikagadzira migwagwa, tikagadzira zvibhorani zvakanga zvakafa, tichiita zvimwe zvinyowani. Zvikoro zvakawanda kuno kumakombi zvari zvibhorani, ende mugore ratikubata iri tikuisa zvimwe zvibhorani zvatakapiwa futi namai Muchinguri, zvibhorani 4 mumakonde. Ndatsvaga nzvimbo isina mvura toisa zvibhorani izvozvo.
Zvamungati zvimhinga mupinyi zvamakasangana nazvo muna 2017 ndezvipi, Honorable Paradza?
Vabereki vaitadza kubhadhara maschool fees plus iwo nyaya yekuti vamwe vainonokerwa kubhadharwa chibage chavo kuGMB, nevamwewo futi vainonokerwa kubhadharwa mari yavo kukotko vakanga vari madonje aya. Asi zvinenge zvaakuita nani, GMP yakazobhadhara vamwe, koto ikabhadhara. Iye zvino tiri ishi zvakare kuendesa mbeu kumusha. Iye zvino izvi ndinototi nerori dzangu dziri kututa mbeu, mafertilizer, zvichiendesa kuvanhu, ende vanhu vari kufara. Ndanga ndichitotaura nevamwe panapa vachiti vakatotambira nezuro chaiyo mbeu iri kuuya kumakonde kunoku, mbeu yavari kupuwa nehurumende. Saka zviri kufadza zvikuru kuno kumakonde, ende mvurawo yakanaya, iri kunaya usiku, yakarara ichitonaya. Iye zvinoizvi kwakatokwidibira kunoku, mvura iri kunaya. Saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvamunotarisirawo muna 2018?
Muna 2018 tiri kushuvira kuti dai mvura ikanyatsonaya kuitira kuti zvirimwa zviite zvakanaka muZimbabwe medu munomu. Tichionawo futi nezvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti vachada kuita, tinoti muchirungu, maeconomic reforms, kuti tione kuti upfumi hungauya sei muZimbabwe munomu. Saka tichade tichisevenza zvakaitisisa muna January tichienda mberi kuitira kuti nyika yedu iite zvakanaka.
Avo vanga vari mumiririri wemakonde muparamende uye vari nhengo yeZanu PF vaKindness Paradza vachitaura vari kwakare kumakonde naJonga Kandemiri weStudio 7. Ever high.
of cheer. Have a holly jolly Christmas.
Apo veruzhinji munyika nepasi rose vari kupemberera zuva reChristmas. Vamwe vane mabasa akasiyana siyana kunyanya avo vanozvishandira vega vanoti vanoona zvichikosha kuti vange vachishanda pazuva rakadai. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Last machine ndemwe vevamukira kuve pamusika unozikana uchinzi kwakombai uko kunotengeserwa zvirimwa nezvimwewo zvakasiyana siyana kumahombe kombe kweguta reGweru. Vamashina ndemwe vave nemakore akawanda achitengesera panzvimbo iyi. Vanoti kunyange hazvo nhasi iri Kisimisi vaona zviri nani kuti vauye kubasa semazuva ose kuti vawane mukana wekutengesa zvinhu zvavo vagowedzerawo mashere neekuriritira mhuri.
Notengesa maperishable goods. Kana zvakasara nezuru hazviite kuti ndizvisiye ndakazvivharira ndiwanika zvaora. Zvekare ndenichiitirawo vamwe vasina wana mukana wekutenga nezuru vanoda kuenda kuholiday vawanewo zvaanoda kubva kwandiri. Dai kuri kuti zvava zvakagadzikana zuva ranhasi zvinhu zvakakwana handaidai ndazorora.
VaEmmanuel Vange vanoshanda basa rekuchengetedza chimwe chikoro chiri muGweru. Vavange vanoti vakatotora mazuva ekuenda pazororo mwedzi waGumi Guru kuti vagokwanisa kushanda panguva yezororo ino sezvo vachiti vanobhadharwa mari yakati kwirei panguva yakadaro.
Basa rangu ndere-security. Ndinowanzokuda kushanda maholiday nokuti ndiwane mari yakawandisisa. Ndozati mari dzangu pazuva rikangoshanda izvozvi one night ndadoe $72.
Mumwe mukoti angozvidoma nezita rekuti Shoko uyo aramba kubiriswa pamhepo sezvo asingabvumidzwe kutaura kuvatapi venhau ati ari kufara kuve nemukana wekushanda inonzi Lokam muchirungu. Ati agara anofarira basa rake zvikuru saka anofara kuwana mukana wekubatsira vanhu vakadai sevanokuvara mutsaona asi ati wokushanda panguva yezororo uku kunoita kuti awanewo imwe mari iri pamusoro pemuhoro waanowana. Mumwe mutyairi wemotokari dzinotakura veruzhinji uyo angozvidoma nezita rekuti Big Man anoti angadai ari kupembera zororo rekisimisi ari pamwe nemhuri yake. Asi anoti ari kutoshandisa mukana wezororo kuti aedze kuwana mari ichabatsira kubhadharira vana vake kuchikoro panovhurwa zvikoro pakutanga kwegore rinouya.
Tododa kuti tinge tine mhuri dzedu but todoona kuti tikadaro manje mari ndopainowanikwa ipo panapa paholiday panapa saka totoshanda kuti tiraramise mhuri pano paholiday.
Amai Ellen Masosa vave nemakore anopfuura gumi vachiita zvekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa pane imwe flea market pamukoba 6 shopping center. Amai Masosa vanoti panguva yezororo rakadai sekisimisi ndipo pavanotowana mukana wakakura wekutengesa zvimwe zvinhu zvavo saka vauya kubasa semazuva ose.
Kutengesa paChristmas kudai haisi nyore kutsvaka kuti ndiraramise vana. Ndine nherera dzandinotochengeta zvokuti ndiri kutsvagira mafisi kana vachivhura chikora apo ndindovabhadharira ndindovachengeta. Ndosaka ndaona zvakakodzera kuti nditengese nezuva reChristmas.
Ambuya Otilia Mafukidze avo vanotengesa pamusika uri pedyo neflea market iyi vatsinhirawo kuti panguva yezororo rekisimisi ndipo panotengwa zvinhu zvavo zvakati wandei saka nekudaro nguva yekuzorora ishoma. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vakurudzira kuti muJerusalem muve nerunyararo uye nekunzwanana pachitsuwa cheKorea. Pope Francis vanga vachitaura mumashoko avo ezororo rekisimusi eubi et obi kana kuti kuguta pamwe nekufara pasi rose vari pafafitera repamuzinda we St. Peter's Basilica.
Mukuru wesangano renhabvu muSomalia reSomali Football Federation SFF razivisa kuti rine urongwa hwekuita mitambo yenhabvu nedzimwe nyika kutanga kwegore rinouya nekuda kwekugadzikana kwaita munyika iyi.
Vanhurume vakawanda munyika havakoshesi nyaya yekuzvipinza munyaya dzokuronga mhuri kana kuchitariswa uwandu hwevanhurume vanotsvaka zvirongwa izvi kana kuperekedza madzimai avo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mushandi kuZimbabwe National Family Planning Council vaDennis Mulambo vanoti kunyange hazvo vachikurudzira kuti vanoda kuronga mhuri vauye vari vose murume nemukadzi, varume vashoma vari kupinda munyaya dzekuronga mhuri.
Tozoona kuti ana mai navana baba vanoita dambudziko rekuti mai vanovatora kana kuti voita methodi nzira yavada kuronga mhuri nayo. Nao mhuri yarongwa nenzira iyoyo, baba voti iyi handisi kuida, patoita problem. Saka tiri kukurudzira kuti kana vanhu vechironga mhuri ngavauye baba namai. Togara pasi tese, baba onzwisisa, mai onzwisisa. Kutsvaga nzira yavanoda kuronga nayo mhuri. Iyoyo methodi inogona kugara pamba ipapo nguva yakareba. Handi methodi yachagwa nemunhu wangu.
Mumwe mugari wekubudiriro vaJoshua Simango vati vavapinde munyaya dzekuronga mhuri sezvo nzira zhinji dzekuronga mhuri dzakadai sejadele, loop nemapiritsi dziri nzira dzinoshandiswa nevanhukadzi chete.
Ma methods mazhinji anga ari exposed kuvanhu anovaplay kuvakadzi. Zvimatipu anotishiya inoiswa muloop. Saka methodi uchaenda kuvarume it needs a lot to make a big decision because kuitwa permanent sterilization. Saka that's why maybe most men are not keen because methodi uchaendisa vakadzi most of them are temporary. Unogona kuzongo kana ukachinja decision is to release whilst for men is mostly permanent sterilization.
Valion Moyo vanotiwo nzira yenguva refu yekusunga machubhu kana kuti pachirungu vasectomy inogona kushandiswa nevanhurume kwoupenyu hwese, asi vanoti izvi zvinotyisa varume kuti vapinde munyaya dzakadai dzekuronga mhuri. Vamoyo vakurudzira kuti kutsvakwe dzimwe nzira dzakawandawo dzinogona kushandiswa nevanhurume asi dzisiri dzeupenyu hwese.
Nzira dzachina dzekudzirira dzingashanda kuvarume. Kazhinji tine kubva kuna kare kuti murume anzi murume, pane kufunga kuti kana ndichikwanisa kunge ndichikwanisa kuti ndive muzvari, muzvarisi ndokunziwo ndidzi murume. Saka zvinonetsa kuti muti murume atadze kuzvara, panogona kuita dambudziko pamafungiro emurume kuti hanziwo murume. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvinogona kunetsa pakuti varume vatore nzira idzodzi dzekudzivirira dzekuita family planning idzodzi. Kuve nenzira dzakawanda dzingagadzirwa kutiwo kana ari mapiritsi anogona kunzi pamwe murume wamwe mapiritsi, but zvisiri zvekuti zvinobva zvava zvachese kuti hachakwanisi kuti azozvara ake.
Mumwe mugari wemuHarare amai Chido Madziya vatiwo vanhurume nguva zhinji vanosaidzira madzimai ari ega kunyaya dzekuronga mhuri. Amai Madziya vati varume havadi kubatsirana nemadzimai mudzimba mukuronga mhuri.
Varume havadi. Varume ndongoona kuti vanongosaidzira madzimai kuti madzimai endei munoitwa imimi. Zvakafanira chero pakutestwa chepu-chepu. Vashoma varume vanokurudzira kuti mukadzi wangu andeiti mbonotestwa tione kuti blood red rakamira sei. Anongoti kana iwewo watestwa iwewo, marizao dzawawana iwewo ndo akangofananawo neandinawo inini. Asi ivo vaine zvavanenge vachizobata-bata kunzoko.
Vanhurume vazhinji vaudzawo Studio 7 kuti havana ruzivo rwakanyanya nezvekuronga mhuri kanawo nzira dzinogona kushandiswa nemadzimai avo. Vakurudzira masangano anodzidzisa nezvekuronga mhuri kuti vaitewo zvirongwa zvekudzidzisa vanhurume zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
I don't want life for Christmas. There
just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own.
Vaimbove muchiuto asibaka sopotera ku Canada, Captain Ernest Chuma, vanoti vanofara chose kuti mauto akapindira kupa vanhu mukana wekugadzirisa zvinhu munyika mavo.
Ndane makore 15.
Makambodzokera kumusha here?
Aiwa kwete. Ah, zvaisaita kuti ndidzokere kumusha.
Zvasingaite kuti mudzokere kumusha.
Ah, nokuti munoona gore 2002 ma political tensions are very high papa. Ndakanga ndiri mauto ndiri captain and paita nyaya dze kutsva kutumhana uro nekuti wazosapota opposition wazodai.
Saka pari zvinotiona kuti mauto akaita basa rakawanda kumbauko. Hamuka kwanise kudzokera.
Tese kuti tarisire iyoyo vakomana vakasunungura and pane new dispensation. There's nothing more exciting than trying to go back home. And I think tandinofunga inini zvinhu ndipasipasi pomweka wangu zepo kuti vakomana ava vakavhura nzira dzekuti tese tikwanise kuenda kumusha and vanozviziva kuti zvinorwadza kusava kumusha. Most of them vakaita nyaya yekuti kusava rusununguko iyi vakomana vanombopedza nguva yakareba vasiri kumusha ko kuzoti tichitadza kutozodzoka kwacho vanoziva kurwadza kwazvo. Saka ndinofunga kuti vachatibvumira kuti tidoko.
Nhasi zuva rechrismasi tiri kutarisana negore dzva. Imwi tarisiro yenyu ndiye chinyi pazvinhu zvese zviri kuitika mazuva ano?
Tarisiro yangu ndeyekuti zvinhu zvedu kufambawo mune zvakanaka. Vanhu vararamano vese vekuzimbabwe vararama upenyu hwakanaka, upenyu hwatairarama hwataisiziva kudhara, upenyu hwekuti Christmas tese tinoonana pasina chinonetsa, Christmas tese tinofara pasina kana azvitimaiza mumwe. Ndakafarira mashoko emukuru wenyika aripo iye zvino, mutungamiri wedu akataura kuti ngatikanganwe zvakaitika kudhara, ngatimbotanga kuvaka nyika yedu sezvatinoda kuti ive zvairi. Ndotarisiro yedu tese iyoyo. Ndosaka ndichiva nekufara kukuru kuti mauto edu akatisunungura, mauto edu achaita kuti
pane zvamungada kutaura here kuhama kushamwari kuzimbabwe pachayo?
Ndinoda kuti Merry Christmas kune vanhu vese. Tese tinofara nyange tiri kuno kudai kunora, tinofarira kuti paita utungamiri hutsva, tinofarira kuti zvinhu zvese zvanaka. Ndinoti Merry Christmas kuna baba namai Chuma, ndinoti Merry Christmas kune mudzimai wangu Posia, Merry Christmas kumwana wangu Rateo, Merry Christmas kuna Sesi kamudzikuru kangu. Ndinofara nokuti pane tariro, pane tariro pamberi apa. Ngatipewo hurumende iyi nguva yekuti vagadzirise zvinhu. Ndinodaira kuti vanhu vanokwanisa kuzviita tikavapa sapoti yazvo.
Avo vange vari vaErnest Chuma, avo vakatiza munyika vakanopotera kuCanada, vanga vachitaura vari parunhare kuEdmonton kuCanada.
Tauraona ona Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa pa United Theological College. Ngatinzwei maonero avo ezuva ranhasi.
Isu nhasi tangomuka tikaenda kuchechi, tabva kuchechi tikaenda kumusha kunonzi kunjanja. Ndokwatiri izvozvo totori pamba zvedu tichikocha nyama. Zviri kunakidza kwazvo.
Shoko renyu imira mungadewo kugovanawo nevana veZimbabwe muzuva rekrisimusi kudai, ndere kuti kudii muchidimbo?
Ndere kuti vanhu vabatani takasununguka katakaita mudhara uyu parutivi. Ndofunga vanhu vari kufara kwazvo. Saka inguva yekungofara nekungoonawo kuti vanhu ngavabatani vaite zvakanaka.
Muri kuonawo kisimusi riri zuva richiri kucherechedzwa here nevanonamata sezvaraitwa kare makore akare tichitarisa mukore wanhasi uno?
Ya, ndinoona kuti vanhu havana kukanganwa, vari kungowedzera mukufara kwavo nemukuita nezvakadaro, vachiri kungotevedzera. Asi vati vanyanya kushanduka zvazvo. Kunyange hazvo tichiona kuti dzimwe nguva zvinenge zvichitarisirwa hazvo kuti dai zvikawedzerwazve, asi vanhu mufaro wavo unongovapo, iwoyo wakanga uchingovapo kunyange kare nakare. Saka tikungofara tichingoona vanhu vachidhidhana nekubatsirana muupenyuhwo.
Avo vanga vari Dr. Levi Kadenge vachitaura vari muHarare. Tabatawo Pastor Ray Motsi veNkulumani Baptist Church iri kuBulawayo kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva redu ranhasi tasvera zvakanaka zvikurusa. Pane vamwe vaenda kumakereke nhasi eChristmas Day, vamwe havana kuenda nekuti vakaenda nezuro vachitarisa kugara pasi nekukurukura nekudya mabiko vanenge vaine mari vanokwanisa havo kuti vakwanise kusununguka vachidya vakadaro. Asi vazhinji muno muZimbabwe havana kukwanisa kutamba nenzira yavenge vachifanira vachiteerera kuti vangatambe nayo nekuda kwekuti havana kuwana mukana nekuda kwemari dzinoshayika. Asi vanhu vakasununguka havo pamweya nepamweya, avo takasununguka zvachose.
Takatarisa kupembererwa kwekisimusi mumakore anhasi nezvaiitwa makare kumakore ekumashure uko, muchizvifananidza zvichiri zvakaenzana here?
Kwete, hazvisisina kuenzana. Zvinoita kuti zvisaenzane ndezvekuti mazuva akare chirungu chaiita chainge chiri chishoma, saka isu vechivanhu taiti kudya Christmas mabiko, kuita hembe dzeChristmas nekusangana nehama neshamwari dzainge dziri kure, dzaidzoka kumamisha nekubvakacha. Zvaivo zviri zvinhu zvakanaka zvataitarisira zvikurusa nenguva idzodzo. Vaiti kana vaye vanenge vaine mariwo vakwanisa kubva vakwanisa kubvakacha, kukwira matekisi kana kuenda mumadhorobha kuno tenderera vari imomo, vakabvaka vakapfeka havo hembe dzavo dzinenge dziritsva. Saka zvakasiyana mazuva ano nekuda kwekuti vanhu vaziva chirungu, saka maChristmas yacho haichatambwa sematambirwo ataiita nechekare. Mumwe nemumwe aingoitawo zvake zvaanofarira kunge achiita, uyezve vana vechidiki zvavo vachiri kufarirawo hembe dzavo, asi vechikuru hazvatisiyanei.
Ndochikukumbirai hangu ndichipendera mufundisi mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe muzuva rekisimusi muchidimbu.
Inii ndinoda kupendera zvikurusa ndichiyeuchidza vanhu kuti izuva rekubvakachirwa naMwari achiuya kuzogara pakati pedu, achigadzirira kuzvininipisa nekuzvipira kuti atifire pamuchinjikwa, achifira uyo neuye anomugamuchira neanotenda kuti aone upenyu husingaperi. Naizvozvo tinofarira zvikurusa nekupembera kuuya kwaJesu panyika, panyika yose pasi rose, kuti atisire pamuchinjikwa achizvarwa achizvinipisa semwana. Naizvozvo tinoti ngatipemberei, asipembere nerunyararo, tipembere nemwoyo inoda, inopa nekugovana nekuyanana nevamwe. Mwari vatikomborere, Mwari vatiitire zvakanaka, kunyange isu tiri muno muZimbabwe nevatungamiri vedu. Maita hei.
Avo vange vari Pastor Ray Motsi veNkulumani Baptist Church iri kuBulawayo.
Muchirongwa cheLive Talk na HPM tiri kutarisa zvasura zvichitwa nevanhu muzuva rekisirimisi nhasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muChinoye nhasi dzaita zuva rekisimusi rinofadza, sezvo dzaswera dzichidya tunonaka nekutamba.
Mumimiriri weMakonde mudare reparamende, vakaindi nesiparadza vanoti vagovera mupunga kuvanhu vedunhu ravo. Tinokusiyai nomufaro. Ini ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivan Zininga.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7. Ngomvulo namhlanje langa leKhisimusi ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Ngafamba ngibona mamunovata nemno nevana.
Nipotile ngabona lapho elilala khona labantwana lalapho eligezela khona kuyindawo engalunganga.
Umkamo ngameli unkosikazi uXilia Mnanga kwa unanze ikhefu leKhisimusi ngokuya ngoba nabakhohlakeleyo agoqela abesifazana abasejelele eChikurubi Maximum Prison.
Labantwana laba benza ukuthi sometimes bengafinyeleli ezingeni eliphezulu ngendaba zokuthi baswela umuntu obanakekelayo.
Isizalwane seZimbabwe esisebenzela eGoli siqoqe idili lokwenzela intandane endaweni yaseNyandeni phansi kwenduna uMasuku enyakatho yedolobho leGwanda. Ekufiseleni ikhefu leKhisimusi elilithukela, umsakazo wenu weStudio 7 unika abalaleli ithuba lokubulisa izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli unkosikazi uXilia Mnanga kwa unanze ikhefu leKhisimusi ngokuya kuba labesifazana abasejele leChikurubi Maximum Prison kanye lentandane labantwana abagcinwe emzini engamachumi amabili lanhlanu eHarare lapho ababuthene eHarare Children's Home eEastleigh. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bebe manje te abesifazane abayizibotshwa lapho unkosikazi Mnangagwa efika ukuzonanza usuku lweKhisimusi yalonyaka ebaphathele udingakalayo okunjengabona mnede lezinye izibili boco. Unkosikazi Mnangagwa utshengise ukukhathazeka ngesimo salendawo ikakhulu lapho kugcinwe abesifazane, wathembisa ukusebenzisana leziphatha amandla zikahulumende ukulungisisa lokho.
Ngafamba ngibona mamunovata nemno nevana.
Nipotile ngabona lapho elilala khona labantwana lalapho eligezela khona kuyindawo engalunganga. Ngathi mina kulomsekelo omphathi ntambo engizelaye lapha onguye ummeli wenu ngamupha ingqobe, ngathi engikubonela kumele kulungiswe ngesiphangiphangi. Uthembisile ukuthi kusiyaphela uzibandlela uyabe esekulungisile lokho.
Omunye wabatshengise injabulo ngaleli nyathelo elithethwe ngumkamongameli ngunkosikazi Chipo Nkomo, omunye wabesifazane abavalelwe eChikurubi Maximum Prison.
Ngizwa nethaba, ngilokuthaba lokujabuka okukhulu ngiyikwenzelweyo. Kuyikuthaba kwami lokulangathela uthando esilitshengiswe ngumama. Besingakhangeleli ukuthi kungaba yinto engenzakala, but uNkulunkulu ngiyokuhlelileyo. Ngisithi iNkosi ibusise lapha kuphe khona ingezelele, sibusise lenyawo zakhe ezihambayo. INkosi busise, ngiyabonga.
Wazisa uZulu ongaphandle unkosikazi Nkomo ukuba akangakhohlwa ngabo abasejele.
Umbiko engilayo ukuthi intshela abanye abakade bengakwazi ukuthi umama uLothando, mina ngithi 100% ngilubonile. Ezinye izisobe silazo siseduze, esinye sizibona ilanga lamalanga sidlula, but zithi ncwane kumaze sibona. But yena uthe avakatshele mina ngangaziyo ukuthi ngiwakobani, but uke wathi ngiyebona omunye umuntu obotshiweyo.
Iningi labesifazane abasejele ngabadala amacala obuqili. Oyedwa ebikwa wabulala ingane yakhe njalo eselesikhathi evalelwe. Batshengise ukuzisola ngamacala abawenzayo, becela uZulu ukuba angalingi ukwenza abakwenzayo ngoba kungemnandi ejele. Balikhulu lamachumi ayisifica minwe mbili 180 abesifazane abavalelweyo, kuthi ingane ezihlezi labonina kungezilichumi lanhlanu, okuyisimo unkosikazi Mnangagwa athi kathi sihle. Bekujatshulwa benikezwa impahla ehlukeneyo ebalisa ingubo isepa lesetshenziswa ngabesifazane ngesikhathi belandela ama-sanitary pads. Bethi ngokwakuqala ukuthola umkamongameli ebacabanga labo ngaleli khefu leKhisimusi, iningi sebakhohlakala izihlobo labangane bengasazi ukuzababona. Usuke lapho walubhekisa eHarare Children's Home lapho abantwana abedlula amakhulu ayisithupha abavele emizini egcinwa intandane labantwana abaphuma emulini eziswelayo ama-children's homes angamachuma amabili lanhlanu atholakala eHarare ababuthane ukujabulela ikhisimusi laye.
Nasimururu
bebegcwele injabulo abantwana lapho benikezwa impahla unkosikazi Mnangagwa lapho akhuthaze khona uZulu ikakhulu abazali ukuba banakekela abantwababo hatshi ukuthembela ugcinelwa zinhlanganiso.
Asindoona ndofungakheya kuita shoma vamwe vakangojaira kuti
kukhanya sesisilela isiphatho kubantwana abanye yibo abathi hoti ngiyetshiya e-children's home akayikufa umntwana ngoba kulabe social welfare abazomnakekela kulaba kumabhizimusi abazosiza. Hatshi akulunganga lokho, masibanakekeleni laba bantwana ngoba engakhula elabazali bakhe eduze elondolozekile lesimilo sakhe siba sihle.
Unkosikazi Mnangagwa utshele abekade besemikhosini yomibili ukuba ufuqwe ngakubone kumhambo zakhe lapho ethekelele kobulawayo egwanda lebhinga kwamvula amehlo kunanzelela ukuba lukhulu okunganani udubo lwabaswelayo labakhohlakeleyo. Bebelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo abantwana bekade beseHarare Children's Home le okubalisa abeRose of Sharon Children's Home. Iziphathamandla zale mizi egcina abantwana zikhala ngokusilela kwabasiza abantwana ngemali yokubhadalela indleko zesikolo zama-school fees lokunye. Ubekhatshwe iziphathamandla zikahulumende unkosikazi Mnangagwa kumhambo zakhe zombili okubalisa umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, umsekeli womphathintambo wezemali umnumzana Terence Bukupe, umphathintambo wedolobha leHarare emahofisini kamongameli unkosikazi Miriam Chikukwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gamba.
Kusenjalo, isizalwane seZimbabwe esisebenzela eGoli sithi siqoqe idili lokwenzela intandane endaweni yaseNyandeni phansi kukanduna uMasuku enyakatho yedolobho leGwanda izolo lapho okwabelwe abakhona izipho. Esethula lezi zipho unkosazana Saneliso Dube layo oyintandane uthi uthinteke kakhulu ngenhlala kahle yentandane kubo njalo usecabanga ukuthi avule umuzi wentandane. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMadube wabele izipho zezigqoko ebantwini abafika phosa amathumi amahlanu abagoqela intandane asebegugile kanye labantwana abaphuma emulini eziswelayo. Unkosazana Dube uthi kungumlando kazulu wonke ukuthi ahlale ecabanga ngenhlala kahle yentandane ngoba zingele enye indlela ezingaziphilisa ngayo. Uthi iphupho lakhe ukuthi avule umuzi wangakibo ube yindawo yokugcina intandane e-Peace Charity Home.
Laba bantwana laba benza ukuthi sometimes bengafinyeleli ezingeni eliphezulu ngendaba zokuthi baswela umuntu obanakekelayo. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi banakekele laba bantwana noma ngalokho okuncane ngingaphethe lutho nje ezandleni kulokho okuncane enginakho, but ngiyafisa ukuthi bagayine ama-skills baye esikolweni bathole impahla bathole indawo yokuhlala behlale bejabule njengabanye abantwana.
Osebenzelana loMadube ekuleli umnumzana Dennis Moyo uthi baseludinga usizo ukuze isifiso sabo sifezeke.
Sikhangelele ukuthi ma inkosi ihamba lathi sisazongena ema-officini siye ku-health, siye counseling, siye ku-social welfare, then nxa sesiphumelele saphiwa amaphepha eneleyo sibe ne-launch yalento epheleleyo okathi esingathi lesi sistathi.
Abathole izipho baveze injabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguMadube besidubenze baba lekhisimusi elithukela. UMelita Ncube oleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa ngomunye wezintandane othole isipho.
Amnyanyathaba lesi sipho bangiphezulu okuthi ngidlale ekhisimusi. Ngiyabonga.
Ugogo Sophie Mlilo laye ngomunye othole isipho njalo uveze intokozo enkulu.
Ngiyathokoza sibili kakhulu angalukhulu ukuthi
isakhamuzi seNyandeni umnumzana June Moyo laye uveze injabulo yakhe.
Very nice, excellent, futhi siyambonga kakhulu.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza Uqeda abazali abaningi esiqintini sakhe. Njalo kuyadingeka ukuthi imizi egcina intandane ivulwe eminingi ikakhulu emaphandleni.
Ukuthi ilizwe leli liyathengisela ukuthuthuka xa sesiseba labantwana abakwanisa ukwazi ukuthi xa esebenza elezuza imali yakhe ayibone ukuthi iyasebenza esigabeni sakibo, iyathuthukisa isigaba sakibo ikakhulu ezintandaneni.
Intandane kanye lezakhamizi ziveze injabulo ngokugida kuleli dili. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7, Nyanden, eGwanda.
Isimu siyashika, yashika, yashika, oh yashika, ungatibembelele ama neshamwari. Isimu siyashika, yashika, yashika.
Umanyano wenkonzo zesiKristu weChristian Alliance uthi uqoqa umkhosi omkhulu owabahlabeleli oyigospel concert kwaBulawayo ngenyanga ezayo, njalo ababhalisele ukuvota kukhetho oluzayo bazangena kuwo ngaphandle kwembadalo. Isiphathamandla salumanyano umfundisi uSenisibanda uthi sebenxuse abahlabeleli bomculo wesiKristu abaselizweni kanye labaseSouth Africa abazaphatheka kulomkhosi. Umfundisi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe ibone ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kuyisipho esiqakathekileyo okwedlula impahla zekhisimusi.
Thina njengenkonzo isikhathi esiningi nxa kuyikhisimusi sijayele ukuthwalela abantu abangalalutho ukudla, kumbe sithwalele ogogo lamakhehla ethu ukudla endaweni ezehlukeneyo. Kodwa lo nyaka sibone isipho esiqakathekileyo esingasipha abantu beZimbabwe yikusebenza sikhankasa, singena emabandleni, singena endaweni ezehlukeneyo, ezigodlweni ezehlukeneyo, sincenga abantu beZimbabwe ukuthi bebhalisa, beyelobisa ukuvota. Kona ngani yisipho esekhisimusi esingayedlula izipho zokudla lokunye, ngenxa yokuthi yiso esikhangele ikusasa yethu, njalo yilo indlalifa ebesibona thina singayinika abatsha abagcweleyo phakathi kwamabandla ethu. Besibacela njalo sibakhuthaza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi lo nalowo khona atholakale elephepha elokuthi yena usengumuntu olelungelo lokuvota ngomnyaka lo olandela.
Ungasichathisela ukuthi umkhosi lo owe-concert eliwuqoqayo ngoZibandlela kumnyaka ozayo, injongo yawo ngowani njalo lizawuqhuba njani?
Imcimbi lo ebesulungiselela, besilungiselela ukuthi silethe thina abahlabeleli abahlabeleli bomculo we-gospel music ngoJanuwari, ukwenzela ukuthi sikhankasa khonapho sikhuthaza abantu ukuthi berejiste ukuvota. Sithi kibo, nxa ule phepha leli itikiti lokuthi wena urejistile ukuvota, yilo ozalisebenzisayo phakathi komcimbi lo omkhulu esiwulungisayo, esithi thina i-mega concert. Bahlabelela abanoduma abaningi abavela eNingizimu ye-South Africa. Silethe abaningi abalapha eZimbabwe, sibahlanganise bonke lapha edolobheni lakoBulawayo. Kuyabe kuyinhlanakata e-concert engazange ibe khona lapha koBulawayo. Kodwa sithi ebantwini, nxa-ke wena urejistile ukuvota uzangena mahala. Njalo sizazama ukulungisa labantu bezekhe ukwenzela ukuthi laba baya befuna ukugijima berejista bese bebuya bezongena bekwanise ukuthola lelo thuba.
Lo ngumfundisi uSenisibanda, isiphathamandla somanyano we-Christian Alliance, sixoxela ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 lamuhla, lapho esiyabe sixoxa ngosuku lwekhisimusi. Lidlale njani eyalonyaka? Umehluko yiwuphi? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPope Francis ukhuthaze ukuthula edolobheni leJerusalem kanye lokuhlalisana ngokuthembana emhlubulweni weKorean Peninsula empikweni wakhe wokunaza ilanga leKhisimusi awethule esevurandini lenkonzo enkulu yebandla lakhe eSt Peter's Basilica. Uqhubeke wathi ukhathazekile ngokufuthelana osokukhona phakathi kwabe-Israel labe-Palestine. Inhlanganiso ibona ngokuqondiswa komdlalo wenguqu kwele-Somalia e-Somalia Football Federation isibike ukuthi icabanga ukuncintisa ukuthola ithuba lokuqoqa imidlalo yamazwe omhlaba ngomnyaka ozayo. Ngelanga leKhisimusi ukuze singakhohlwa ukuthi leli khefu limeleni njalo kumelwe linanzwe ngayiphi indlela, sibe lengxoxo lomfundisi Dale Kurejena okhokhela ibandla lezokholo lwesiKristu eNew York khonapha eMelika. Uxoxa loPraxedis Jeremiah weStudio 7 echasisa ngokuqakatheka kwalolu suku.
Mina ngiqalise ubufundisi in the early 90s. 1990 ngihambe eBible College ekhaya eHarare, yikho engafundela khona ubufundisi. Ngase ngigraduate ngo-1993 nge-diploma. Then ngasuka lapho ngayaba i-missionary eZambia. Ngasuka lapho njalo ngayaba i-missionary eSouth Africa. Ngase ngibuyele ekhaya koBulawayo ngo-95. Then 1998 ngasembuya lapha eAmerica ngobufundisi bese mvele ngimfundise ekhaya.
Libandla liphi lelo belukhokhela mfundisi?
Ekhaya bengisebenza le Assemblies of God. South Africa bengisebenza le Full Gospel Church. Lapha ngiqale ibandla elithiwa hi Fortress of Faith Tabernacle Brooklyn, New York.
Lapha uchumayela ngesiNgisi, ngesiNdebele, ngesiShona?
Hayi, lapha sishumayela ngesiNgisi ngoba ibandla lethu lihlangana abantu abachiyeneyo, abanye abavele eJamaica, abanye ngabalapha eAmerica, labanye abasekhaya abakhuluma, abanye bakhuluma isiShona, abanye bakhuluma isiNdebele. Njalo labanye abantu abavele eSouthern Africa, eBotswana, laseSouth Africa. So kufuze sikhulume ngesiNgisi kwenzela ukuthi abantu bonke beze ukuthi sithini.
Sesikhangeleke iKhisimusi kusasa nje, amazwi ongasinika wona aphezu kweKhisimusi?
Ye, kuthi khona iKhisimusi masijabula, singakhohlwa ukuthi ngeyani iKhisimusi, ngoba siyabe sikhumbula ukuthi yikho lapho kwazalwa khona umsindisi wethu uJesu Kristu. So masicelebrate iKhisimusi. Siyabe sibonga njalo uNkulunkulu ukuba uthumeze isipho esikhulu esingaka esendodana yakhe uJesu Kristu ukuthi aze lapha emhlabeni azosinikeza injabulo, azosinikeza ukuthula, azosinikeza into zonke eziningi lempilo engaphakathi. Masijabula sibe sikhumbula khona lokho. Njalo singathabisisi sibe sesilahleka.
Ivesi sibili esingayikhangela nxa sisamukela iKhisimusi.
Ivesi esingayikhangela masamukela iKhisimusi yiyo ivesi le eku John chapter 3 verse 16 ethi yona, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Usithi ukuthi uNkulunkulu wathanda umhlaba kakhulu, wayinikeza indodana yakhe uJesu Kristu ukuthi lo nanokholwa kuye abe nempilo engaphakathi. Ivesi engingayitsho ukuthi siyibambelele sibili kuliKhisimusi, ngoba iKhisimusi sicelebrate yona nevesi ukuthi uNkulunkulu wanikeza indodana yakhe uJesu Kristu, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should have everlasting life. Ivesi esizayibamba ke manje namhlanje.
Kulezinye inhlelo na njobana kuyisikhathi seKhisimusi kunje, amakholwa esiKristu avame ukunikeza izipho untandane kwabafelokazi, lina lilazo na inhlelo ezinjalo?
Yes, silazo. Every year bale concert lapha e Brooklyn emelele ukubuthanisa izimali ukwenzela ukuthi sincede intandane sekhaya ukusithumezela impahla zesikolo ngoba after Khisimusi abantu babe sebobuyela esikolo njalo sile ntandane ezilutshwane esizibhadalela amafizi ekhaya so lezipho zasekhisimusi ukhona umfundisi esebenza laye owe Bite Bridge hlale Bite Bridge umfundisi uDinono Ncube ule ntandane eziningi asebenza lazo so lathi sibamba laye simnceda
hayi isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa-ke enza ucela khona mfundisi ukuthi usinike umthandazo wekhisimusi
amen sithandazele baba nkosi yethu siza phambi kwesihlalo sakho somusa nganeni ngxesha baba sifuna ukukubonga ngokusifikisa kulesi sikhathi ukuthi sibona enye ikhisimusi njalo sicela baba ukubana ugcine abantwana bakho Nkosi ubavikelele engozini ezishiyeneyo ezomgwaqa Nkosi engozini zomkhuhlane engozini Nkosi zokufa baba bagcina abantwana bakho ngelika Jesu igama kulikhisimusi ukubana lalabo abangelakho Nkosi wena ngomusa wakho ubone ukuthi Nkosi bazathola Nkosi okuzabayenza ukuthi bejabule labo bebekwazi ukuthi niKhrismusi ngoba uJesu weza lapha emhlabeni baba busisa ke abantwana bakho emhlabeni wonke ujikelele khumbula njalo baba iZimbabwe Nkosi khumbula abantwana bakho baseZimbabwe ngelika Jesu igama ngiyakhuleka amen
amen
lo ngumfundisi Dale Gurejena oxoxa lo Praxedis Jeremiah we studio 7 ese New York khonapha eMelika
babina mukhisimusi oh oh January, February, March.
Ukukufisela ikhisimusi enhle umsakazo wakho weStudio 7 ucabange ukunika lina balaleli benu ithuba lokubingelela izihlobo labangane ngaleli langa kulabo esenelise ukuxoxa labo lamhlanje.
There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Kamana ukuthi ezimbalinga.
Ye ungapi kwendawo njalo ungasitshela ukuthi ihamba njani iChristmas yakho?
Ngiphele obhekula ayo.
Ihamba njani iChristmas?
Ya kula iChristmas. Kizwe kona siyibona lapha. Sikhulile lapha ekhala ba. Hey kunzima lapha. Sikhulile lithi lapha. Wa wabe lo mumozi so asabona.
Ungapi ngeleli isihlobo labangani?
Ye yabela umama bonke labangani bami bonke siphila zonke ngiyenge yabangilela. Njalonke niyabomutsha ikhisimusi enhle.
Hayi athiyela ngiyabonga.
Siyaphila igama ngubani umama?
Oh esiyathi Gumbo.
Ye lingaphi kwendawo mama?
Oh seTholoso.
Injani ikhisimusi libona njani? Hayi kulungile lingabingelela isihlobo labangani.
Eh hayi siyabingelela.
Kulungile sibongile mama.
Ntanami.
Yebo. Ye ngikhuluma lobani?
Ukhuluma no Libelelang Sibata.
Ye, ungaphi kwe South Africa la?
Mina ngiseJohannesburg ba.
Ah, ungasitshela ukuthi injani iChristmas eJohannesburg lamhlanje?
Hayi, namhlanje kuthulile nje, abantu bazijabulela ba abangayanga ekhaya, sizisele inyama, sithenge isiphuzwayo nje sidlalile nje labangani bethu nje. Hayi, kumnandi kunjalo.
Ye, ungafuna ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngithanda ukubingelela ingane zami esikobulawayo iNtumbane, uMpitumesi noShadrack noLivelelanga. Ngizobingelela umama wengane zami uNosizi Khumalo. Ngizobingelela umngane wami usePetersburg uGiven Ndlovu located baseNtalala eGwane. Ngizobingelela abangane bami futhi baseChezi iJayimadodaya sijeni Khisimusi lingene eminyakeni omutsha liphephile lijabulile njalo.
Hayi, sibongile kakhulu.
Sibonga ba.
Hayi, siyaphila. Igama ngubani?
Igama nguSembelane Ndlovu.
Ungaphi kwelizwe mnumzana Ndlovu?
Ngisezini eBulawayo.
Ah, ungasitshela ukuthi uyidla njani iChristmas la?
Hayi, awukamnandi kakhulu. Hayi, alo nyaka ikhanya ngathiwa ingcono kule minyaka yonke edlulileyo.
Unxa usithi ngcono, kuyini okwenzakala?
Nje izinto ngathi zonke zi-right nje ziyathengeka. Sina nje abantu abanathayo ngathi sikuthenga tipu utshwala yonke into nje kilometro kule minyaka edlulileyo nje sejabula.
Ungabingelela isihlobo labangani?
Yabe ngithanda ukubingelela umama ongizalayo mina uRebecca Ndlovu, usisi wami ose-South Africa uSibolude Ndlovu, nabo bonke abangaziyo nami lonke khonapho kusisevene e-America.
Hayi, sibongile.
Hawu, nami ngiyabonga kakhulu. Libe lo mnyaka omutsha omuhle.
Yebo mnumzana.
Hello?
Yebo.
Eh, ngiyaphila.
Ye, igama ngubani?
Walter.
Walter bani?
Igama nguWalter. Walter Ndlovu.
Okay.
Ndlovu.
Oh, Ndlovu udabuka ngapi kwendawo?
Esithezini enhloza amandla kwaSgola.
Ah, okay. Ungabingelela isihlobo labangani?
Eh, ngithanda ukubingelela udadewethu oseJohannesburg usiza lobuhle Ncube, noSimiso Ncube, noJohnny Mleya, noMajuku.
Bonke baseSouth Africa.
Eh, ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Sibonge abalaleli beStudio 7 ade bebingelela abangane lezihlobo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngilifisela iKhisimusi enhle.
Radio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.